Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina gumi guru 17 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. America neBritain dzinoti dzakazvipira kubatsira Zimbabwe kuti vakoti navana chiremba vasabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Sarudzo dzemuAmerica dzasara nemazuva gumi nemapfumbamwe kuti dziitwe. Nasi tichatarisawo zvakakoshera madzimai mukuti ndiani achange achitungamira nyika yeAmerica gore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. America neBritain nemamwe masangano akazvimirira oga vati vakazvipira kutsigira Zimbabwe muurongwa hwayo hwayaparura hwekuwandudza zvinhu mubazi rezveutano kuti vashandi vasasiye mabasa vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Hurumende nhasi yaparura chirongwa chekusimudzira mabasa eutano munyika nekuwedzera uwandu hwevashandi mubazi reutano, mari dzavanotambira, kuvawanisa zvekushandisa pamwe nekuvabata zvakanaka kuti vasatize vachinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Vachitaura mushure mekuparura chirongwa ichi Health Workers Investment Compact, gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vati donzvo guru rechirongwa ichi nderekuwedzera uwandu hwevashandi veutano munyika zvakapetwa kaviri kusvika kamuna 2030 kubva pavashandi varipo pari zvino zviuru makumi mashanu nevashanu 55,000. Dr. Mombeshora vatenda kuti pane zvakawanda zviri kuda kugadziriswa mubazi ravo.
Pakaonekwa kuti kune humwe unyanzvi usipo mashandiro avo nokuti vanhu vasina zvibatisa basa ravo zvakakwana. Vachionekwa zvakare kuti zvimwe zvinodiwa muzvipatara zvakafanara nekuti nzvimbo yekushandira yacho yakadii.
Hurumende dzeAmerica, Britain nemamwe masangano akazvimirira oga ange ari pamusangano wanhasi ati akazvipira kubatsira Zimbabwe. Ongororo yakaitwa nehurumende yeHealth Labour Market Analysis yakaratidza kuti panodiwa bhiriyoni nezviuru mazana matanhatu zvemadhora ekuAmerica, $1.6 billion, kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzeutano. Uye Dr. Mombeshora vati hurumende yakazvipira kubhadhara zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana zvemari iyi, imwe yobva kumasangano anobatsira.
Saka ndo zvakazoita kuti tidaidze mapartner edu tiona kuti vaya vanoda kutibatsira angave mapartner angave.
Nhasi hurumende yanyorera nechibvumirano nemasangano akawanda anobatsira akaita seUnited Nations, World Health Organization, Global Fund, Health Resilience Fund, Centers for Disease Control neUSAID nemuzinda wemumiririri weBritain muZimbabwe, avo vavimbisa kuti vachatsigira chirongwa chehurumende ichi. Dr. Mombeshora vati vabvumirana kuti pasi pechirongwa ichi masangano anobatsira achange avekisa mari kuhurumende kuti vashandi vapiwe mari yakaenzana pasaiti vamwe vanozonyunyuta sezvange zviri kuitika munguva yapfuura. Vataura vakamirira PEPFA amai Kerry Spear vati America inotsigira chirongwa cheZimbabwe ichi vachiti gore rega rega nyika yavo inoshandisa mamiriyoni makumi masere emadhora ekuAmerica, $80 million, kutsigira nyaya dzeutano muZimbabwe.
Tinofara kuti chirongwa ichi chichadzidzisa vashandi veutano pamwe nekuti vasabude munyika.
Vachitaura vakamirira mzinda weBritain muZimbabwe amai Jane Abbott vati nyika yavo inobatsira nyaya dzeutano muZimbabwe nenzira dzakawanda kubudikidza nemasangano akaita seGlobal Fund hu neHealth Resilience Fund. Vatiwo nyika yavo iri kuronga dzimwe nzira dzekubatsira Zimbabwe nadzo.
The UK is currently establishing a UK Zimbabwe Health Partnership.
Nyika yedu iri kuvaka mubatanidzwa weUK Zimbabwe Health Partnership kuti tione kuti vashandi munyika dzedu vangashanda pamwe nekupanana nyanzvi munyaya dzeutano.
Vachitaura vakamirira vashandi vezveutano munyika, mutungamiri weHealth Apex Council vaJames Van Dam vati chirongwa chehurumende ichi chaunza chiedza kuvashandi.
Nechirongwa ichi paita chaedza chekuti hurumende yaona zvakakosha kuti iwedzere mihoro igowedzera nezvimwe zvinowanikwa kune vanoshanda muutano.
Vakawanda munyika vari kukurudzira kuti hurumende ipe mari kubazi rezveutano mubudget gore rinouya, kwete kumirira rubatsiro runobva kumasangano anobatsira nenyika dzekunze. Hurumende yange iri kutadza kuisa zvikamu 15 zvebudget kuutano sezvinokurudzirwa nechipfumirano chayakanyorerana nedzimwe nyika cheAbuja Declaration. Huu inoti vashandi veutano vanodarika zvikamu 30 kubva muzana, kusanganisira vakoti navana chiremba, vari kusiya mabasa vachienda kunyika dzakaita seAmerica, Canada neBotswana. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Mashoko atichangotambira anoti dare reSenate rapasisa bhiri rinoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organizations bill kana kuti PVO. Izvi zvauya hazvo kunyangwe masangano akaita seUnited Nations nemamwe anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch nemamwe anga achikurudzira hurumende kuti isapasise bhiri iri. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti bhiri iri harisi kuzopa kuti masangano akazvimirira oga ari kushanda munyika zviri pamutemo avharwe sezviri kutyirwa. VaZiyambi vanoti bhiri iri rakanyanya kunangana nemasangano anoda kuita zvematongerwo enyika achisiya zvekubatsira vanhu. Asi vanopikisa vanoti hurumende iri kuda kumbunyikidza masangano anopikisa pamwe chete ne mapato anopikisa pamwe chete nemasangano akazvimirira oga ichihwanda nemutemo uyu. Kuti tizeye nezvinoreva zvaitwa neSenate izvi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Yeah, zvinoreva kuti uyu mutemo wapasiswa neparamendi and wangomirira chete kuti usainiwe naPresident. And kana wasainiwa naPresident wakazogazetwa ndokuti uve uchaita mutemo. But sei zvatinongoziva ndezvekuti nyaya yePVO bill yaya nenguva ichitaurika and zvinhu zvanga zvagara zvichida kuti hurumende iite. Zvatinongoziva kuti kana zvadai so kusainwa kwebhiri kwangomira nguva because itoziva kuti president achangorisaina.
Semaoniro enyu chii chiri kupa kuti ZANU-PF iite chipatapata kuti uyu uve mutemo tichitarisa kuti kana veUnited Nations nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanga vachiyambira hurumende kuti isiyane nebhiri?
Tichitarisa kuti panguva yati kubva yemaelections and panguva yatabva kupfuura yekuti vanhu vanga vachida kuita senge vari kuda kutarigira pamberi pesadhi, ndiona senge kuti ndezvimwe zvinhu zvaaita kuti hurumende especially hurumende yeZANU-PF kuti ive ichizongozopasisa bhiri iri kuti vaite yatingati cab mamwe masangano avari kutaura kuti ari kuita senge ari kushandiswa nenyika dzekunze. But izvi zvinhu zvatoziva kuti zvinhu zvisina kunakira nyika and zvinhu zvisina kumira zvakanaka because tichaona kuti pachaita masangano akawanda ari kubatira vanhu kumaruwa nedzimo nyaya vachivharwa and zvinhu zvisingataridzi zvakanaka kana tichitarisa kuti nyika mamiriro yakaita inotoda kuti pave nemasangano akazvimirira anoita kuti abatsire vanhu and uyezve aite kuti hurumende ive ichigara ichigadziriswa kuti igadzire zvinofanira kugadzira.
Asika iyo hurumende iri kuti haina kunangana nemasangano anobatsira vanhu asi vavari kuti vanoita zvematongerwe enyika.
Ya izvozvozvo vanoona senge zvinhu yatingati pachirungu justification iri wrong, nangwe masangano asi achiita zvematongerwe enyika zvinhu zvinofanwa kuchitarisika munyika. Because tikuona kuti ama masangano nyaya dzekutongwa kwenyika muZimbabwe, especially nyaya dzepolitics kana nyaya dzekodzero dzechitaura nyaya dzebumbiro dzomutemo, zvinhu zvinofanwa kuzivikanwa nevanhu. But kana hurumende yakutya kuti masangano iyayo ari kubatsira vanhu kuti vave vari conscious kune atingati marights avo in terms of the constitution, kuti ndo masangano avakatageta, zvinhu zvinotaridza kuti nyika ina yakatarisana nenzvimbo isina kunaka, kuti vanhu vachangoramba vachingombunyikidzwa kodzero dzavo dziri mubumbiro romutemo, kusanganisira kuvharwa kuchangoitwa maorganizations aya.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica. Vatereri, musakanganwe kubatana nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Mukaenda pa Facebook, tinokupai link, asi munokwanisawo kuendawo pa WhatsApp pacho moenda pakanzi updates, kana mapaona motsvaga pamastatus pakanzi VOA Shona, mobva matitevera kana kuti modzvinya button rakanzi follow. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project raburitsa gwaro rekuti vamwe vanopikisa vari kunyimwa zvekudya kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vachiona kuti hakuna munhu anyimwa zvekudya nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. Mugwaro ragunyana kana kuti ZPP Monthly Monitoring Report September 2024, sangano iri rati vanhu makumi masere nevashanu kunyanya vanotsigira bato rinopikisa Resistance Coalition for Change kana kuti CCC vakanyimwa chikafu uye zvekurimisa pasi pechirongwa chepfumvudza nemadzishe nemamwe masabhuku. Vakanyimwa ava vanonzi vari muward 8 Vungu kuMidlands, Mwenezi North ward 4, uyewo vamwe vari kunziwo vari kushandiswa zvichiitwa kunge zvechibharo zvaiitwa munguva yeRhodesia kuti vawane chikafu. Vanenge vatadza kuya kuzoshandira chikafu vanonzi vari kubhadhariswa dhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zvinonzi zviri kuitika kuVungu, Midlands, Masvingo North, Bikita East, Gutu Central, Mutare North nedzimwe nzvimbo. ZPP yakurudzira dare reparamende nebazi rezvemagariro evanhu kuti vaferefete nyaya idzi uye kuona kuti pakupiwa kwechikafu hapaitwe zvematongerwo enyika. Hurumende inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara inotyisa munyika yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Patabata munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vati vanga vasingakwanisi kutaura sezvo vanga vachityaira motokari. Hatina kukwanisa kubata gurukota rebazi ravo vaJulai Moyo kanawo vakuru vakuru vekudare reparamende. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muhurumende yeNigeria vabatana nehama neshamwari mukuviga vanhu zana nemakumi mana nevanomwe vakafa mudunhu reJigawa nemusi wechitatu. Vanhu ava vakatsva mushure mekuputikirwa nerori rainge rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari. pakaita rori ritsaona vanhu vakawanda vakaedza kunotora mafuta ekufambisa dzimotokari zvakapa kuti vatsve nemoto wakazoririma. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Israel inoti yauraya mumwe mukuru wemauto wechikwata cheHezbollah muLebanon, Hussein Awad Nasi. Israel yati ndiye anga achitungamira ukandwa kwezvombo munyika yavo. Israel iri kutiwo vanhu vemuLebanon vabude mumaguta akaita seBekia Valley, Saraine, Tamine ne Safri mairi kuda kutanga kubomba. Makakatanwa ekurwira utungamiri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association ari kuenderera mberi kunyange hazvo sangano iri rakaita musangano mukuru weCongress nemugovera wapera apo pakasarudzwa utungamiri hutsva hwaVasifas Ncube. Chimwe chikwata chiri kurwira utungamiri chiri kutungamirirwa navaEthan Matibela chatobuda pachena chichiti hachisi kutambira musangano wakaitwa kugweru uyo. Chimwe chikwata chechitatu chinotungamirirwa navaMofat Marashwa chiri kutiwo hachisi kutambira zvakabuda kuCongress yekugweru iyi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zviri kuitika musangano iri mucherechedzo wekusagadzikana kuri mubato reZANU-PF zvichitevera kurudziro iri kubva kune vamwe yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro kusvika muna 2030, izvo zvavanoti zvatsemura bato reZANU-PF nepakati. Asi vamwewo vanoti izvi hazvisi zvitsva sezvo pese pane vanhu pachirwirwa zvigaro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Gweta uye vari nhengo yeZANU-PF vaMasimba Mavaza nevanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru anoona nezvezvirongwa musangano runorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana akatanga nekubvunza vambofana kuti vanoona sei zviri kuitika musangano iri.
Zviri kuitika musangano revakarwira usununguko renyika zvinobhovhiringidza musoro dzimwe nguva. Tatinoona isusu sevanoongorora zvematongerwo enyika ndevekuti pane politics pese panenge pane chinangwa chakahwanda chinenge chichida kuzadziswa nevasevanenge vachitunganava. Saka isu tinoziva kuti kazhinji kazhinji vakarwira usununguko rwenyika vari pasi pebandiko iro reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanomira nebato reZANU-PF. Saka kazhinji zvinoitika musangano iroro zvinenge zviri mucherechedzo kana zvinoratidza zviri kuitika mubato ravo reZANU-PF. Tinogona kubodzokera timakore manomwe zvichidaro daro kana masere kushure uku. Vakabhonesa ivo kuti vesangano irori richitungamirwa navaChristopher Mutsvangwa kuti vachitsoropodza vamugabe kusvikira vatogoita ti mademonstration kumboratidzira vamwe vavo vakarohwa, vakasungwa, vana vamutsvangwa nevamwe vavo vana matema danda vakadzingwa muZANU-PF. Izvi zvaive mucherechedzo wemafactional fighting aive muZANU-PF nguva iyoyo. Zvaitoratidza kuti ava vanga vari mudivi reRacoste vaimira navaMnangagwa richirwisana nevaya vaimira na vatingati vaGrace Mugabe yaFirst Lady neG40 yavo. Saka ini ndinoona kuti ndo zviri kuitika iye zvino zviri kudzokororeka zviri kutoratidza kuti mafactional fighting ari kuita muZANU-PF.
Dr. Mavaza, munoti nezviri kuitika musangano revakarwa hondo iri pamwe chete nemashoko ataurwa navaambofana?
Zviri kuitika musangano revakarwa hondo iri chinhu chinogara chichiitika mumapato ese. Mapato ega ega ane kurwisana nekusawirirana, hazvingafambe muchechetere nekuti pfungwa dzevanhu dzakasiyana siyana. Saka zviri kuitika izvi hazviti zvikoni kana kuti tingati mashura kuona umhandara wamai aiwa. Izvi zvagara zvinoitika mumapato ese. Kune kurwisana kuriko kana pakusaridzwa hukuru, kune vanouya vachida hukuru, kune vanenge vavhariwa kunze vanopopotawo vachishoropodza nekushora. Hazviratidze chimiro chematongerwo enyika yese. Izvi ndizvengori zvemahovhesi. Mahovhesi havasi reflection kana kuti havasi chiratidzo chesangano rese reZANU-PF, asi kuti chimwe chikwatawo chakarerekerawo hacho kubato riri kutonga. Saka zvinoitika kwachiri azvireve kuti kune dambudziko riripo riri kuitika kubato riri kutonga kana kuti kune mamwe mapato. Takazviona ku MDC yakamwashuka ikazoita MDC 123 ikaita MDC A2Z kusvika mavara apera ikazoita CCC ikazoita blue yakadaramba kusimuka. Zvinoitika kana mapato ane chekuita nesimba kana nekutonga akusarudza hukuru.
Vambofana hanzi hapana chinoshamisira zvinowanikwa kana kumapato ezvimatongerwo enyika.
Sekutanga hatingati zvinowanikwa. Hazvina basa kuti musangano riri kutonga nezvaripes kana mapato anopikisa ataurwaya. Zvinenge zvitori mucherechedzo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka ndekuti mumapato ane gutsa ruzhinji. Iye hombu munogona kusawirana pakuita vanhu kana vaviri chaivo munogona kusawirana kana mumba menyu. Asi hazvirevi kuti inini nemudzimai wangu takasawirana takutorwisana takutoita divorce. Zvinhu zvinonge zvichigadzirika mune zvakanaka asi makaona kurwisana uku hakusisiri kusawirirana tete kwatiri kuonawo. Kunyanyanyanyanyaya yekuti vamunangagwa varambe vari chigaro kusvika 2030 kana kupfuura. Saka munotoona kuti izvi mucherechedzo wekuti mubato imomo whether is unpaid kana kuti maopposition hamuna gutsa ruzhinji. Saka zvekuzorambawo kuti mahovhetin haarakidzi zviri kuitika muzanupf aivo hatidi kunyepurana. Tiri kutoona kuti mafaction ha
Dr. Mavaza tipete chirongwa munoti nezvataurwa navambofana izvi.
Vambofana vari kungotaura havo semunhu ari kufungidzira. Mafungiro avo tinovarovera maoko asi hachisi chokwadi. Nekuti hakuna kutsemuka kana kutsemurana kuri mukati mezanupf. Chepiri, nyika yeZimbabwe ine kudyidzana mukati nevatungamiriri vayo. Hamuna zhowezhowe kana kuti boko simbi mhirizhonga. Bata mupfupi bata murefu izvozvo hazviwanikwe munyika yeZimbabwe. Zimbabwe inyika ine muchengeteri werunyararo. Saka zviri kuitika kumaovhesi takaona kuti zvinotofanira kuitika mumapato ese nezvipoka nezvipoka muchikoro chaimo kana kuburial society. Kunomboita kakutukana kakurwisana kakuramba kutambira anenge asarudzwa asi nekufamba kwenguva vanozoungana futi votsigira iyeye anenge asarudzwa. Ndo inonzi gutsa ruzhinji kana kuti demokrasi.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari Gweta uye Nhengo yeZANUPF vaMasimba Mavaza vari parunare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana vari parunare kuKwekwe muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa mazuva gumi nepfumbamwe anotevera. Ivan Zininga anotipa nyaya yekukosha kwemadzimai musarudzo iyi.
Kushanduka kwehuwandu hwevanhukadzi vanovhota kunogona kubatsira veDemocratic Party. Madzimai emuAmerica ari kutarisirwa kuti ave nevhoti yakakosha musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. Mumakore mashoma adarika, madzimai akawanda ainyoresa kuti avhote uye muna 2020 ainge akawanda kudarika varume nemamiriyoni akawanda. Madzimai anovhota musarudzo yemutungamiri wenyika anenge akawanda kudarika varume. Sangano reCenter for Women in American Politics rinoti madzimai akawanda anovhotera Democratic Party kwete Republican Party musarudzo yemutungamiri wenyika nguva dzose kubva muna 1992. Madzimai haangoendi kunovhota akawanda kudarika varume asi anoraramawo kwemakore akawanda zvichireva kuti anorambawo achivhota akawanda. Pachitariswa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu, nyanzvi mukuverengwa kwevanhu nezvavanoita vaWilliam Frey vekuBrookings Institute vakaongorora mavhotero achaita madzimai gore rino. BaFrey vanoti zvinoratidza sekuti vakawanda vachavhotera bato reDemocratic Party. Izvi vanoti zviri kukonzerwa nekuti vavhoti vakawanda madzimai akadzidza. Madzimai asina kunyanya kuenderera mberi nedzidzo munhoroondo yeAmerica anowanzovhotera Republican Party musarudzo yemutungamiri wenyika asi vangori zvikamu makumi mana kubva muzana zvevavhoti. muna 2012 madzimai anoshanda aya ainge ari zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevavhoti. Muna 2012 madzimai echichena zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana asina kuenderera mberi nedzidzo ainge akanyoresa kuvhota, asi iko zvino zvikamu makumi matatu nezvisere pamadzimai ose vakanyoresa. Asi madzimai akadzidza anowanzovhotera Democratic Party uye uwandu uhu huri kuramba uchiwedzera. Muna 2012 aive zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana. Muna 2024 ave zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana. Uwandu hwevavhoti vatema neverudzi rwechiHispanic huchingori humwe chete. Mumatunhu manomwe akakosha musarudzo, uwandu hwevachena vasina kuenderera mberi nechikoro hunodarika zvakanyanya uwandu hwevakaenderera mberi nechikoro. Asi kunyangwe hazvo mumatunhu aya uwandu hwemadzimai akaenda kuchikoro chepamusoro huri kuramba uchiwedzera, uwandu hwevasina kuenderera mberi nechikoro huri kudzikira. Pane vari kukwikwidzana ndiani anokwanisa kuvhoterwa nemadzimai akawanda? Madzimai akaita kuti izwi ravo renzwikwe musarudzo dzepakati pegore dzakaitwa muna 2022. Varume vakavhotera Republican Party, asi vavhoti vechidiki kunyanya madzimai ndivo vanonzi vakaita kuti bato reRepublican Party risanduke zvine mutsindo sezvaitarisirwa. Nyaya yekuti madzimai apiwe kana kuti kwete mvumo yekubvisa nhumbu zviri pamutemo ndiyo yakaita kuti madzimai echidiki akawanda aende kunovhota. Asi nyaya iyi yakakoshawo kumadzimai anotsigira Democratic Party ane makore anodarika makumi mashanu. Tinoona kudivi reDemocratic Party nyaya dzakaita sekuda kukanganisa utongo hwejekerere, kubvisa nhumbu, zvinhu zvakakosha zviri kupa kuti vanhu vati vari kuda kundovhota. Asi kune zvimwe zvekuti nyanzvi munyaya dzeuwandu hwevanhu hadzikwanise kunyatsodorongodza. Semianzaniso kuti mudzimai ari kukwikwidza ari mutema angaite here kuti madzimai akawanda avhote? Madzimai akadzidza muzvikoro zvepamusorosoro anowanzoenda kunovhota kudarika vasina kunyanya kuenderera mberi nedzidzo. Asi kana kuine ari kukwikwidza anenge achifarirwa, unozviona nekufarirwa kwacho. Nekuti pane mudzimai ari kukwikwidza, zvinogona kuti mamwe madzimai adewo kuvhota. Musarudzo dzemuna 2020 madzimai zvikamu maviri makumi mashanu nezvitatu kubva muzana vakavhota. Asi mukupera kwazvo, sesarudzo dzose, anokunda ndeuya anenge aine vanhu vabuda neuwa vandu vachinomuvhotera.
Aiwa, tinotenda zvikuru Ivan zatichaenderera mberi zvakare mangwana tichitarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Sarudzo idzi dziriko musi wa 5 mbudzi mwedzi unouya. Vatereri, musa kanganwe kuterera pamwe nekuona chirongwa chedu cheLive Talk, Women's Round Table na 8 apo Standekile Mhlanga achange achitaura nemi nezvechirwere chegomarara, sezvo uno uri mwedzi wekucherechedza gomarara repazamu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 kubva musi wesvondo kusvika svondo, zvireva kuti rinenge riri vhiki rose. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mashoko atichangobva mukutambira anoti dare reSenate rapasisa bhiri rinoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga, kana kuti Private Voluntary Organizations Bill, kana kuti PVO. America neBritain dzinoti dzakazvipira kubatsira Zimbabwe kuti vakoti navanachiremba vasabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro. Aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.